Kusasa ndinetere Christmas
tree. Cherry spiller.
Inga wani ndato shandisa okifti.
Poswila.
Ino biga imfina drifti.
Ufu.
Seaman Mount Zion.
Rufu.
Mount Zion.
Iwish. Alisiru ya uchila. Jijina usilent chila.
Consumo,
Kumanya zvimaritim zvakadai sunotsunzwa kuti pane musiyano tobva tati veta uraramu vaida kuti batira makano vose kuti atibve pano nyangwe mukati itira musangano pano ndopa marazano pano ndope kuti apata urwengano kana kuti nyambo kunzi tambo patinoramba chiva ita iye iye kuti mangwana avadzoki toki mangwana vanonatsotiza kunge boki Mangwana vanozo sara vakutoita kunge vana rocky
Masports ndopedza kuporisha sepiano ya DJ mapurisa vavengi vaida kundibudiza fans ndo kandisimbisa ndinopedza kuporisha sepiano ya DJ mapurisa varipo vaida kundibudiza takanyanyisa ndadadisa ndiani akati mumdzose Diani akati mumzodze Satan jamba mafenzi ndikuporishe ndikufinishe ndikukakasha mavari under pressure Ona 36 ava budita Hava dikuona moto chiblazer Ma prefect toma kumura ma blazer Ndakura mzoro moto niti head boy Ndichi baiza kutunga ira vondi chichitoi Makeri yavo eze towa tinezo itava fushira Tisuti nemu kurumbira Masports ndopedza kuporisha sepiano ya DJ mapurisa vavengi vaida kundibudiza fans ndo kandisimbisa ndinopedza kuporisha sepiano ya DJ mapurisa varipo vaida kundibudiza
tiri vana mapurisha purisha kunatso purisha kunanganisa busi yekwa ofisa zvekutanga zvitarisa vanozviona kempikicha Chiti, kuchikicha, kufinisha, kutakunge shisha, kute yaka shisha Pati, bunzaika na amai anisha
Masports ndopedza kuporisha, sepiano ya DJ mapurisa Vavengi vaida kundibudiza, mafanzi ndo kandisimbisa Ndinopedza kuporisha, sepiano ya DJ mapurisa Varipo vaida kundibudiza, takanyanyisa, ndadadisa Usosa ndinetere Christmas gifti Inga wani ndato shandisa o gifti Nino pika imfina drifti Timan Mount Zion
Rufu Adisiru ya kukila Regina usilent killer Konsumu 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 Konsumu